Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashanaland central nezuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaenderere mberi vachibayiwa nhomba munyika, kunyange poita matambudziko nedzimwe nhomba dzisati dzapinda hadzo munyika dzakaita seAstraZeneca neJohnson and Johnson. Vamwe vagari vemudonho remasvingo vokumbira hurumende kuti ibatsire kudzosa kumusha hama dzavo dzakaenda kunotsvaga mafuro manyoro kuMozambique, uko kwave nehondo mudunhu reCabo Delgado. Hurumende inoyambira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa kuti vachanyimwa mihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashanaland central nezuro. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 1553. Vanhu makumi mashanu nevaviri, kana kuti 52, vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvichireva kuti vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 37,751. Vanhu gumi nevana, kana kuti 14, vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu negumi nepfumbamwe, kana kuti 35,019. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 1179. Vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi vave zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere nemazana mashanu nemakumi masere nevatatu, kana kuti 278,583. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 35,863. Vamwe vagari vemudunhu remasvingo pamwe nemamwe matunhu munyika vane hama dzinoshandira mudunhu reCabo Delgado kuMozambique, uko kune hondo iri kukonzerwa nechikwata chinopfurikidza mwero chichodyidzana neIslamic State, kana kuti ISIS, vanoti vari kutyira upenyu hwehama dzavo dzakaenda kunoshanda kana kunotsvaga upoteri muMozambique. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusakadzikana muhana kwevakawanda masvingo iri kuuya apa chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Vanyasha Mugwagwa, vaishanda mudunhu rine upfumi hwezviwanikwa zvakaita semafuta nedzimotikari negas reCabo Delgado, chapondwa nevarwi veISIS masvondo maviri adarika. Vakawanda masvingo zvikuru kuchiredzi kwakaganhurana neMozambique vanoti vane hama dzakawanda dziri muMozambique uye vave kugara vakabatirana mumaoko. Mumwe mugari wekwaMajange, amai Dokas Maruta, vane mwana anoshanda kudhorobha rePemba kudunhu reCabo Delgado, vanoti vanogara vachityira mwana wavo kunyange vachigara vachitaura naye parunhare.
Pandakatohwa kuti uya umwe wakanzi wakapfurwa waakashayika, nhaana hadzizogari zvakanaka. Nyaya inonetsa ndeyekuti muno muZimbabwe medu vana havachawani mabasa. Saka vana vanotokoprefera kuti kana ndafa ndafa, anenge asina chokubata. Saka unogona hake kumbonibata apo naapo mwana wangu, asi ndinongogara ndakatotya.
Izvi zvatsinirwawo navaCaleb Mambo, avo vane munyina anoshandira kuPalma kwakapiswa nekugurwa vanhu misoro.
Handine mufana wangu akaendawo ikoko kuMozambique, akaenda ari under construction ari achiita zvokuvaka ariko. Saka pane nguva yakamboshayikwa. Ashayikwa hadizi kuti takangonzwa vanhu vari kuna vanhu vari kupisiwa ikoko. Saka ini handizi kuzvati chichiri kuitika. Saka izvozoka takazomuwana manje. Tikazotanga kutotaura naye pa WhatsApp nechi, but ari kutaura kuti ari kutyira upenyu hwake. Ndazvina kutombomira zvakanaka. Adanga hurumende yanga itibatsirawo please, sure. Tabvisa vanhu vari ikoko tiona tichiratsikirwa nehama dzakatowandei ikoko.
Munyori mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika, Ambassador James Manzou, mumashoko avakatura kuvatore venhau svondo rapera, vakati hurumende iri kushanda nenyika yeMozambique pamwe nemakambani ikoko kuti iwane mazita evanhu vemuZimbabwe vari kushandira kwakamuka hondo uku kuti vabatsire. Vakurudzira vanhu munyika vane hama dziri kushayikwa mudunhu reCabo Delgado, kunyanya kuguta rePalma, kuti vabate bazi ravo. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development kuChipinge, vaClarice Maduku, vanoti vanhu vanogara pedo nemuganhu weMozambique kuChipinge vaakutyira kuti zvikwata izvi zviri kuita hondo zvichapedzisira zvosvika munzvimbo dzavo.
Vanhu vazhinji vari kurarama vari kubhodha vapindwa nekutya, nekuti mukaona mararamiro atoita kuChipinge kuti neugama ngokuti kunenge kuchienda kuMozambique.
Vatungamiriri vesangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADAG vakatenderana kuti vapindire vachibatsira Mozambique. Nyika yeSouth Africa yakatombotumira mauto ayo kunonunura zvarwa zvayo zvainge zvapindwa munjodzi nekuda kwehondo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Timba.
Tichiri panyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuCabo Delgado, vaDomingos Manise.
Kukapo Delgado ndoko kune hondo, ndoko kune provinsi ine hondo. Saka musi wakaitika hondo iyi yakapedzisira iyi, saka ndiri kunzvimbo yacho kunonzi Palma. Tiri ikoko nebasa tiri kudhiraivha. Saka takawanikidzwa nemaurgente nguva 24 mahafu 3 tichiri kushanda. Vakasvika vakati bata rikozi tanga tiri pabasa, ndonguva vakatanga kuita se kuraya vanhu vakawandisa. Isu takatiza takapinda musango, takaita 1 week tiri musango. Saka taita 1 week tiri musango tanga tichinetsa inyaya yecommunication yanga isi pasina rozika. Vanhu vese vanga ri kutiza ka vaimhanyira musango, vamwe vacho vakapinda mumvura. Inini pachangu chaichaizvo ndakaenda musango, ndakaita 5 days ndisina kudya chinhu chinopisa. Saka ndairarama chete nezvinhu zvekuti wakwanisa kuona kana kuti mandioka kunoko, inonzi mandioka ka ndo unokwanisa kudya mbambaira. Takakusvika takaona ndege ndo yakanditakura kubva kuBalma ndakazouya kuti kuPemba ndo kapitali yacho yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo ndiri kuno kuPemba kwacho ndiri kumirira hama kuti pamwe ndinogona kuuyawo ndozvandatiza ndaenda kumakuti ndokumupusha kwangu chaizvo.
Zvakamira zvakadaro mhuri iri kupi parizvino?
Mhuri dzakasara uku. Kakasara mukoma wangu nemukadzi wake ndo vakasara ikoko. Izvezvi ka vanotadza kubatana because mumwe wacho haana kana foni. Saka asina foni, mumwe ane foni ka ari kuti ari kudzama kutsvaga vamwe vacho. Akavawana ndonguva tiita se anokwanisa kuti vakwira ndege vauya kuPemba. Chinonetsa inyaya yekuti munhu akatiza kasina foni kuti umubata zvinonetsa.
Saka pari zvino munofunga kuti muchawana here hama dzenyu?
Ndini hangu because handisi kuziva kuti vamwe vacho vari vapenyu here kana kuti vakafa because vanhu vakawandisa ka vakakuwadzwa. Ndoti vakakubata vanhu vaya ka vanodimbura musoro. Saka vadimbura musoro ka vamwe vacho vari kuora musango, vamwe vacho vari kuvigana pachavo. Saka zvinhu zvinoshandisa tereki because ka hatina imwe nzira yekuti ungaiti. Zvakatanga chete vanovhara kwese kwese, hapana kwekutiza.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here zviri ikoko?
Pane vamwe ndanga ndichitaura navo vekuZimbabwe vanga vachishanda chaizvo ikoko kune gashi. Saka ini ndanga ndichidhiraivha ndiri kupi? Ndiri kuno kudistrict. Asi panzvimbo yacho kunonzi Afunjika pane varipo vekuZimbabwe, varipo ndinokutaura navo. Mumwe wacho akati ari kubva kubudiriro muHarare. Saka ndiye ndakagara ndichitaura naye. Saka kubva musi wacho kusvika izvezvo handizivi kuti ari kupi, kuti ari mupenyu here kana kuti zvakamira sei.
Chizvarwa cheZimbabwe changa chiri kuCabo Delgado kuMozambique, vaDomingos Manise vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge Vari pakati pevasungwa zviuru zvitatu vabuda mujeri mushure mekuregererwa nemutungamiri wenyika. Asi kunyangwe vamwe vasungwa vari kusunungurwa, bato reMDC Alliance rinoti harisi kufara nekubatwa kwenhengo dzaro dziri muusungwa, kusanganisira vakasungwa Svondo Rapera, vanoti vamunyaradzi Mafararikwa navalengwani Mavhunga, avanonzi vakatoshwa Svondo Rapera apo vainge vaenda kudare kwainge kuine mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala, avanova gweta ravo zvakare. Vasikala vanoti varambidzwa kuona vaviri ava nhasi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuri tinzwe kuti sei vasikala varambidzwa kuona vavari kumirira kana vatauriri vekumajeri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vasikala.
Nengo izi dzakabviswa kuParentwa Hospital kwadzanga dzaitwa remanded to ne court mushure mokunge ivo vachiti kwakauya varume veState Security Agencies usiku kuma11 dzepakati pousiku, apo vakanga ida kuti vavabvute vavabudise muchipatara. VePrisons vakarambira zvikurusa kuti vasatora nokubvuta varume ava kuvabudise muchipatara, vachibva vavatizisa chimbi chimbi.
Saka varipi iko zvino?
Iko zvino vari kuremand prison, havasi kurapwa, havasi kudii, nokuti zviri kunzi mamedical reports avo avakanga vaongororwa nana chiremba paParentwa akangosiwa kuParentwa sezvo vakabva ikoko zvakanga zviri zvechimbi chimbi.
Saka vari kurapwa here? Nekuti tiri kunzwa kakuti mumwe wacho meno mushonga waakadirwa kumeso uye zvinhu hazvina kumirira zvakanaka.
Sokutaura kwatiri kuita, hakuna dhokotera kana kuti chipatara chiri kuvatarisa. Iko zvino chaitika ndechekuti huma yalegwani Mavhunga yaite bota, nokuti zvinotaridza kuti asidi yaakadirwa yatsvakisa kuti huma yese ive bota, haichagoni kuti ibatike kana kuti kudii, nokuti ranguva bota roga zvokuti nyama inogona kudona nguva anytime.
Gweta vari nhengo yeMDC Alliance vaJob Scala vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Misika yefodya yakavhurwa masvondo maviri apfuura hurumende ichivimbisa kuti varimi vachabhadharwa nechimbi chimbi uye nemitengo inofadza. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuitika sezvo varimi vakawanda vari kugunun'una vachiti vari kunonoka kubhadharwa. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi asina mufaro ndivarenius Chakanyuka vave nemakore 14 vachiri mafodya.
Tomboti vhocha yacho yabuda nhasi, tikuti mavhocha yabuda nhasi, tikuti mavhocha yacho yabuda wayo. Mune 3 days kuti mari inzi yapinda kuti kuakaunti. Anomona? 3 days muchinzi mari yapinda kuakaunti, iyo mavhocha apinda nhasi. Unoita 3 days kuti wakagara, kugarira kuti uwane mari yebhazi yekudzoka kumba. No chikafu, no mvura, no toilet. Zvese vari kubvara. Mabhero acho ari kungotengwawo. Handitika? Murimi anenge asimo. Unongoza kuti mabhero atengwa. Iwo chako kungomirira chivhocha. Hauzivi kutengwa vhocha yako.
Mari dzacho vari kutibatira dzemapepa.
Handitika?
Vaenderera mberi vachiti varimi vari kutora nguva yakareba vasati vawana mari yavo. Izvo zvinowedzera mikana yavo yekubatwa nezvirwere zvakaita seCOVID-19. VaNathan Shoti vekuMount Darwin vatiwo havasi kufara kuti zviri kutora nguva kuti vabhadharwe. Izvo zvinovapinza mumatambudziko sezvo vasina pekurara muHarare. Vati vanorara panze, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko akawanda anosanganisira mbavha nepfambi.
Ndo vamwe vacho inozo, vamwe vacho vanotisvikira vanhukadzi vayo vasina kupfeka zvakakwana. Inozadza racho nejangi vanotitora sei varimi, varimi isu titori vanhu. Handitika? Tinotodawo kuti fojedu vana ichitengwa nenguva tobva taenda kudzimba.
Ambuya Dzamara avo vanorima vari kumacheke vati zvinosuwisa kuti vanoshungurudzwa kumisika mushure mokuisa simba rakawanda vachiri mafodya.
Fodya riri kuisa foreign currency muno, abuse yacho haiti. Plus imwe chichemo, ngavati kana tauya kuno kutine mafodya edu mwene muharimi gore rese anorima rimwe gore muharimi, ngavati tine mabhengi panapa, hatiti mazvinzwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vaudza Studio 7 kuti chikamu chesangano ravo chinoona nezvekurimwa kwefodya chakatovanyorera tsamba chichivazivisa nezvematambudziko akatarisana nevarimi kumisika nedzimwe nzvimbo dzinotengeswa fodya.
Saka panoda kuti pachiitwa pfungwa dzekuti hurumende, TIMB, mafarmers association pamwe chete nema flows kuri kuendeswa maforge guy nekuma contractors tigare pasi tiwirirane kuti chinofamba kumurimi chii.
Mukuru wekambani yehurumende inoona zvekutengeswa kwefodya yetimb Dr Andrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti hazvifaniri kutora mazuva matatu murimi asati abhadharwa.
Tiri kuziva kuti pane kunonoka kwangu chiita kufamba kwemari kunyanya foreign currency pakati pemabhanki nemaflows. Saka ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa nekurumidza.
Pachikumbiro chekuti mabhanga avhure pamisika yefodya, vamatibhiri vati izvi hazvibvumidzwe pasi pemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Dr Matibhiri vativo varimi vanofanirawo kurongeka nekutevedza zvese zvinodiwa kuti vasasangana nematambudziko kana kunonotswa pakutengeswa kwefodya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 shortwave kHz. Hurumende iri kuyambira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa pamwe neavo vari kuitisa zvidzidzo munguva dzavo vachibhadharisa mari kana kuti private lessons kuti vachanyimwa mihoro yavo kana kudzingwa mabasa. Gurukota redzidzo yepasi vaKaini Matema vaudza bepanhau reThe Herald kuti bazi ravo rave kuzoshandisa mutemo wekuti kunobhadharwa chete varayiridzi vari kuenda kumabasa vachinoshanda. Vamatema vatiwo vakumbira vakuru vezvikoro kuti vanyore mazita evarayiridzi vose vasiri kushanda, bazi ravo rozotumira mazita aya kupublic service commission kuitira kuti vasabhadharwa mihoro yavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji, asi danho rehurumende iri riri kuuya panguva iyo vashandi vehurumende vese vakatozivisa kuti havachakwanisi kuenda kumabasa mazuva ose nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti danho ratorwa nehurumende iri rinotyisa uye rinoratidza kuti hurumende haidi vashandi vayo.
Izvi zvinosuwisa, zvinotyisa, zvinoratidza kuti hurumende yedu haidi vashandi vayo. Kusvika patiri panapa hapana pati panhaurirano iri siriasi yekuti vamatema napermanent secretary wavo vanodedzawo mateachers unions kuti ngationesanei kuti problem iri papi. Nyika iri kuenda kupi? Nekuti iye nezvi mukazvitarisa sezvazviri unotonga kuti pane vanhu vanotogara vakaita zimunzomundoyo vari kuda kutongoshandisa simba ravo kubata varayiridzi vachivatsvagira mhosva dzadzisipo.
Ko, panyaya yekuti vari kuita maextra lessons vachatorerwa matanho, munotiwo naro danho iroro?
Mapurisa anoenda kumaextra duty vanobhadharwa, vanoenda kumaroad block vanobhadharwa, vanoenda kunogadha vakuru venyika vanobhadharwa, vanoenda kunoita mamwe mabasa kana kukanzi kune gala kune bhendi kune vanobhadharwa. Ticha akanzi aita extra lesson kunzi hapaa mhosva. Ko, mhosva yaticha imburi yeiko? Hapana ticha ari kufamba aidzidzisa vanhu kuridza pfuti. Ticha uyo ari kudzidzisa kudzidzisa vana vane maperedzi ari kuti ndidzidzisewo mwana wangu. Hongu tinozvishora nepamusana po zvinokanganisa hondo yatinayo, asi hatidaviri kuti kana munhu akanga anonzi tinokudzinga basa nekuti wadzidzisa mwana. Dari kunzi vari kudzidzisa mwana zvinyadzi pamwe, kwete dari kudzidzisa mwana kuti hapasi.
Saka imi muchaita sei kana vamatanho apa hamuchatora sesangano pamusoro pemashoko iwayo?
Haa, vanotamba awawo. Hakuna munhu anodzingwa kati seunonzi unongodzingwa unonzi kudzinga vashandi vako papurasa. Vashandi vehurumende vashandi vanotoitwa due process. Vanovatonga vanhu vese 140,000 vagotitonga tese tigoenda kumahearing, nekuti munhu anotongwa pake ega. Hakuna mhosva inonzi ii mhosva yemusaga, unonzi mese muri maorenji saka mune mhosva. Orenji rega rega rinonozvimirira rega rega rodedza magwetaro ronzwikwa kuti ini ndaitapira, ini ndainaka, ini ndakandarumwa nenyuchi, ini ndakarumwa nenunzi, ini ndakazodii, so that each one person has their own side of the story different from the next one. Saka hurumende haigonongoisa zvinonzi genuine lateralism zvavari kuda kutiitire.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika kana kupfuura mazana maviri nezuro zvakaungana muguta reJohannesburg muSouth Africa zvichipemberera makore makumi mana nerimwe ekuzvitonga. Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vakange vari pamhemberero iyi vaisanganisira nhengo yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC, amai Lindiwe Zulu, mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi pamwe nemutevedzeri wavo amai Melody Chaurura. Vachitaura pamhemberero iyi vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ambassador Chris Mutsangwa vakakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane uye ishande pamwe kuitira kuti nyika ibudirire. Ambassador Mutsangwa, avo vanovewo nhengo yedare repamusoro repolitbureau muZanu PF, vakati mhuri yeZimbabwe yave kugara mutambarakede. Amai Zulu vakati vaive pamhemberero iyi nekuda kwekuti sangano reANC ndiitsika ndisikewo nebato rakarwira rusununguko reZanu PF. Mutauriri bato reZanu PF mudunhu reJohannesburg vaKenneth Mandaza vakati vakaona zvakakodzera kupemberera zvido zvevakashaya vachirwira rusununguko.
Zvanyanya kuita kuti tipemberere inyaya yekuti kuuya kweutongi hwevanhu munyika yeZimbabwe chinhu chakarwirwa nevazhinji vakarasikirwa noupenyu. Saka zvakangokosha kuti tiwane mukana iwowo kutondera zuva rakakosha kudai.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Singo vanoti uku kupemberera mvura yauya nemheni.
Upenyu hwevana veZimbabwe huri kutowedzera kuoma zvichikonzereswa neuori huri kuitwa nevakuru kumusoro ikoko.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti hapana nyika isina matambudziko.
Tinonyanyisa kuti tifare zvekuti tine tarisiro nezveupenyu hwamangwana. Hurumende yedu iri kutungamirirwa naPresident Mnangagwa ine zira yavataridza yavatoti tungamirira kuti ndokwanda kuti tisvike tipona chiedza nazvo.
VaAndrew Nyati, munyori mukuru musangano rePatriotic Front, vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri sezvo mhuri yeZimbabwe isati yave nerusununguko.
Independence yakasiyana nerusununguko. Independence means kuzvimirira senyika, yeti rusununguko means kusununguka kwevanhu. Ndozvisipo after 41 years.
Mumwe muimbi David Chimombe anoti akafara kuimba pamhemberero iyi kunyange hazvo paive nevanhu vashoma nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nemumwe vakaurayiwa, vamwe makumi mapfumbamwe nevasere vakakuvara nezuro apo chitima chakabheuka muguta reTop kumaodzanyemba pedhorobha guru reEgypt reCairo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vanoti vari kubvunzurudza mutyairi wechitima ichi. Mwedzi wapera, zvimwe zvitima zvakadhumana kukafa vanhu makumi matatu nevaviri. Izvo zvinonzi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvivakwa zvemunyika iyi kusanganisira njanji. Kunyangwe pange paita tariro yakakura yekuti kuwanikwa kwenhomba dzakawanda dzekurapa COVID-19 kuchabatsira kupedza dambudziko rechirwere cheCOVID-19 pasi rose, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti matambudziko asangana nedzimwe nhomba dzakaita seJohnson and Johnson neAstraZeneca abva aita kuti rive dambudziko kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Kunyangwe pasina hapo, vari kuti varwariswa nenhomba dzakaita seSinopharm neSinovac dzekuChina kana Covaxine yekuIndia dziri kushandiswa muZimbabwe, hapasati pave neumbo hwakakwana kuti dzinoshanda here zvizere kudzivirira kutapurirwa kwechirwere cheCOVID-19. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Tondora pera dzimwe nyika dzakawanda dzakambomira kushandisa nhomba yeJohnson & Johnson mushure mekunge vamwe vanhu vainge vabaiwa vakatanga kurwara vachidundurira ropa kana kuti mablood clots. Izvi zvakamboitikawo kune vanhu vakabaiwa nhomba yeAstraZeneca yave kuramba kutambirwawo nedzimwe nyika dzakaita seAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Tinashe Gede vanoti zvakakosha kumbomira kubaya nhomba kana vanhu vorwariswa nayo.
Zvakatanga kuonekwa kuEurope neAstraZeneca kuti muvanhu vanga vavhakisinetwa vamwe vacho vaizodevelopa noti maclots. Saka izvi zvaonekwa muvanhu vanga vaitwa vapiwa vhakisini sechinhu chinyowani kushandiswa muvanhu, vakakurumbidza vamisa kuti ngatimbomira imwe nguva vanhu pamwe pane zvirwire zvatinganzwisisi. Saka purosesi yekukumbostopa temporarily inoalawa mascientist kuti vadzokere back again kuvakuti ndanani vari kuclota, zviri kuitika vapedza mazuva mangani, kana tozoshandisa mavhaksini aya kuenda mberi tingaashandise zvakanaka sei asingafomi maclots.
Kunyange pasina matambudziko makuru ati abuda panhomba dziri kubva kuChina, mumwe mukuru munyaya dzezveutano munyika iyi akati dzaisanyatsoshanda zvekuti nyika iyi yange yofunga kugadzira nhomba dzakaita sedzePfizer neModerna dziri kushandiswa muAmerica. Mukuru uyu akazoedza kudududza asi kwainge kwave kuda kudyorera mvura yadeuka. Asi Dr. Gede vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibaiwe hazvo nhomba dzekuChina idzi.
Takatarisana nedenda reCOVID-19, chinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuya nguva yedu yechando, risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Hope yedu ndiye kuti sezvo takwiza kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vanga vachimaintaina social distance, havanya kutapurirana chirwere, vakazviita izvozvo risk infection inenge iri lower.
Dr. Gede vanoti vanhu havafanire kuteerera zvimwe zvavanoudzwa pamasaisai eInternet neWhatsApp.
Pakutanga-tanga pavai measure noti vaccine hesitant, vazhinji vanhu vaita ina handidi kutangidzira. Saka kumwe handi kuramba ba kusaziva nekusanzwisa mhanda handichambotanga ndaona vamwe vabayiwa kana vabayiwa kana vari right ndozotenda. Tinofara kuti as we have looked at the program, nhambe yavanhu vaugashira yawedzera. Tinotarisira kuti pari zvino runzwisiso rwawedzera. Vamwewo ndo vanoti asi inini zvangu zvirwere hasati zvaadreswa. Ndakasununguka kuti ndizivise veruzhinji weZimbabwe kuti kunyange ine chirwere cheBP kana shuga kana wakati ndakambobatwa itsvo, hapana bahumbowo hwekuti vaccine inokukwadza.
Mukuru mubazi rezvezvirwere zviri muropa nedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekudzivirira sezviri kukurudzirwa.
Takanga takanganwa imomo pakati paNovemba kuita zviya zvatakamboti zve towirirana kuti tiite. Kana tikasachenjera ichaita seatomic bomb painoputika, ichabata vanhu vose.
Vayambirawo kuti kune mhando yeCOVID-19 ine ukasha hwakanyanyisa iyo yakawanikwa kuCanada, Brazil, India nekuKenya yavanoti inotapurirwa zviri nyore. Muzvinafundo Matarira vanoti nhomba zhinji dzakaparurwa pasina ongororo yakadzama yakaitwa, uye vati panofanirwa kuongororwa utano hwevanhu vose vakabaiwa nhomba idzi kuitira kuti pave nekugutsikana kuti dziri kushanda zvakanaka. African Union yainge yatenga nhomba mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri kana 220 million kubva kuJohnson and Johnson kuti ipe nyika makumi mashanu nemashanu. Sangano reWorld Health Organization rinoti nhomba iri pasi pezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% ndiyo iri kuendeswa kuAfrica, zvinonzi nenyanzvi zvave kupa kuti Africa Center for Disease Control and Prevention ingoti nhomba dzibayiwe kunyange dzaita mutauro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere uye nyaya yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nehondo iri kuMozambique. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zizobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomfulo mhlaka 19 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Akusikho qiniso ukuthi izikolo zilenzuzo ekhona nezincwadiso ezifunakala ku-COVID-19. Kabancwadanga baphelela ababalisi, kathi ke labantwana abancwadanga baphelela ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto.
Mina lokho kuthiwa kule independent khonapha kwelakithi ilizwe angikubone 41 years amafactory njengoba siyatshintsha sengamachurchi. Abantwana bahlupheka bagcwele amazwe, kambe kungathiwa lilizwe lelelo omunye lomunye sezibonela kwenzayo.
Abalwela inkululeko yeZimbabwe bathi ilanga likazibuse kalisela sisinto ngoba izimiso ezenza badobha izikhali zilokhe zingakagcwaliswa. Inani labasakhulayo eZimbabwe abasebenzisa izidakamiswa libikwa liqonga okwethusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngolwesihlanu kutholakale abafundi abafika phose ikhulu 97 bele coronavirus esikolo seMbakwe ePlumtree. Kwazothi ngomgqibelo kwatholakala abafundi abalikhulu elamachumi amabili lambili 122 esikolo seSt David's Bonda High School eManicaland labo belomkhuhlane lo. Kumaviki amabili edluleyo abantwana besikolo seSacred Heart eMathebeleland South abedlula ikhulu labo babanje bele coronavirus. Ekuvulweni kwezikolo uhulumende wayethembise ukuthi uzathatha wonke amanyathelo afunakalayo ukwenqabela lomkhuhlane. Kodwa ababalisi bathi akwenzakalanga lokho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu yena othi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo.
Ukuchaphakala ngomkhuhlane we-COVID-19 ezikolweni zaseZimbabwe ukhombisa ukuba kukhona ukungahlalisekanga kuhle ezikolweni. Okwakuqala siyananzelela kakhulu ukuthi abantwana laba sebeswela abelusi. Nanku phela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngendaba yokuba kukhona kungatholani kuhle ezimalini lohulumende, kanti le ngxoxo zakhona lazo kaziyindawo. Lokhu kuyatshengisela ukuthi ke nxa abantwana bengelabelusi bazaqhubeka behlangana ngendlela engafanele, osokufana lokuthi ama-standard operating procedures abe khona ezikolweni angephulwa kungaze kwaba ndaba zalutho. Lokho kwakuqala. Okwesibili kuyatshengisa futhi ukuthi akusikho qiniso ukuthi izikolo zilenzuzo ekhona nezincwadiso ezifunakala ku-COVID-19. Kabancwadanga baphelela ababalisi, kathi ke labantwana abancwadanga baphelela ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
kutsho ukuthi kwakungasiqiniso esasikutshelwa ukuthi kukhona okusokulethiwe ezikolweni okungenza ukuthi abantwana bavikeleke. Ngamafitshane ke kutsho ukuthi kukhona okungahambiseki kuhle lokungahlaliseka kuhle. Kanti ke uhulumende utshengisa ukuthi usemadolo nzima ekusupporteni yona i-COVID-19. Kanti labazali labo sebethwele nzima nanku phela imali ivele kayitholakala.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi izimtha. Sixoxe njalo lesiphathamandla seProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Uhulumende wathi evula izikolo lezi wathi yena uzathatha wonke amanyathelo ukuthi avikele ababalisi abantwana besikolo lezisebenzi like lapha ngikhulumela i-ancillary work laba abasebenzi esikolo abangasobabalisi kodwa akwenzanga konke awawumele bekwenze ukuvikela wonke umuntu otholakala esikolo ukuthi azithole efikelekile kulowo mkhuhlane. Waye ngisitsho njalo ukuthi kawuthathanga konke lokhu wayevele ethembisileni uhulumende lapho evula izikolo ethena wonke umbalisi lamntwana wesikolo kwezamekashi ukuthi bonke bazathestwa umkhuhlane. And ngokubona kwamalubana zathestwa sonke izikolo zingakavulwa khona phana uteacher, umntwana wesikolo, abasebenzi esikolo bona abantu abangasobabalisi abasebathe ancillary work. Aluba savikela kakhulu abantu abaningi wayethi okwakuzenzakala ukuthi ezatholakala ela umkhuhlane lo babehle bebona ukuthi bafikele njani abangakabi lawo la yena lo lawo bamsize njani. So okutsho ukuthi savula izikolo sonke abalomkhuhlane labangela mkhuhlane kwaba yidibadiba ezikolo and that's why now sibona umkhuhlane sokuqala ukumemetheka ezikolo phandle la.
Ziyalandelwa yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Eziningi izikolo othi ufika khona uthole akula running water. Akula ma-sanitizer abantwana bageza ngamanzi nje just lakho nxa amanzi ekhona. So siyamangala ukuthi imali ababekhuluma ngayo ukuthi babeyibeka eceleni ekwakumele ibe yiyo encedisana lezikolo ukuthi zitholakale zila ama-requirements. Lokuthi ezinye izikolo ezihlangana lazo lapha zila yona nje just basic hygiene. Kuba lobunzima obutholakala izikolo. Uthole ezinye izikolo ezilabazali abazwisisayo sezicela uncedo ebazalini ukuthi benelise ukuthenga izinto ezifunakalayo for ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID. Okunye engibone ngani kuqakathekile ukuthi kwenzakale njengoba nje uhulumende simazi ukuthi ezikhathini eziningi siyamxwayisa kodwa kwenzima ukuthi basilalele thina njengababalisi. Mina embone ngani kungasiza kakhulu ukuthi uteacher labantwana besikolo wonke umuntu kathestwe kwazakalo lo mkhuhlane lo ngena mkhuhlane kuzasisiza.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lude kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amahlanu lambili 52 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya kunkulungwane elamakhulu amahlanu alamatshumi amahlanu lantathu 1553. Asebefunyenwe belegciwane leli bona sebefika phose inkulungwane ezingamatshumi amane 37,751. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2488. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni laba kunkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,583. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bangamatshumi phose ayisithupha kuphela 57. Lokhu kukhweze inani lasebeqedile ukuhlatshwa laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu alengxenye 35,863. Aba balwa impi yenkululeko eZimbabwe bathi ilanga likazibuse kalisela sisinto ngoba izimiso ezabafuqa ukuthi badobhe izikhali zilokhe zingakagcwaliswa. Bathi isithelo zikazibuse zisezandleni zabalutshwana kanti njalo inengi labantu liphila nzima ukwedlula ilizwe lisasezandleni zabahuquluzi abamhlophe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ukukhonona kwabalwela ukukhulula eZimbabwe bakwenza ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye 41 lithole uzibuse owalwa impi ekuviyo leZipra elalikhokhelwa izaphu. Umnumzana Patrick Dube uthi uzibuse abakamboni lokhe ilizwe lathathwayo embusweni wabahuquluzi benotho.
Ay mina lokho kuthiwa kule independent khona pakwela kithi ilizwe angekubone 41 years enxaye omunye umhlubulo welizwe uyakubona ama factory njengoba siyatshintsha sengama church abantwana bahlupheka bagcela amazwe kambe kungathiwa lilizwe lelelo omunye lomunye sezibonela kwenzayo.
Omunye njalo umlweli wenkululeko umnumzana Fidelis Moyo uthi okubuhlungu kakhulu ukuthi lokho ilizwe lathola zibuse kukhulunywa amanga ngembali yenkululeko.
Inkala kata ye problem especially thina really Zipra ngokwayo sikhuluma nje ilanga lanamhla kasinandzwa kwaqhasa kudala from 1980 abantu laba bakhuluma amanga ngehistory yeZimbabwe bakhuluma even bese beclaim into engamanga segcekeni amafutha achaye kusayisolsbury bethi yibo.
Unkosikazi Nomalanga Dube omunye njalo owalwela ilizwe uthi ezweni kulenketha bechabi esisenza abantu babo baswele okokuziphilisa.
EZimbabwe siluhlupho olukhulu kakhulu ngokubana abantu bethu abalamsebenzi besidiskasa ngento ezinjengazona ezikuthi ena kabalamsebenzi bagcwele umhlaba wonke khonapha sikhona khonapha asitholi kuhla umsebenzi ilabantu abakhethayo ukuthi kusuka abanye abantu bekwezinye indawo bezosebenza khona ngapha khathi esikula kubantu bokuthi bayaqhatshwa okufuneka abantu bokuthi bazohamba betesta abantwana ikorona abantu ikorona ezindlu kodwa phakathi kokuthi kuqhatshelwa ngaphi asikwazi sibona sokulohlobo lwabantu oluyi-one oluyilo olukhetha abanye abantu abethu behlizi sonke lokhu kusithwale senzima kakhulu singomama ukuthi sibonisane ukuthi nxa wena ungumama uhlezi endlini ungafuni ukuthi usukume ukuthi sincedisane sihambisane leli joko ngoba nalinzima asikwazi ukuthi kule lizwe kwakhethwa lalwelwa lathathwa kodwa lathathelwa umhlobo oyi-one.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Obhethi Ncube uvumelane lonkosikazi Dube.
Akula independence esayibonayo thina lokhu ilizwe lathathwa sihlupheka akula msebenzi abantu abasebenzayo ematoyilendi sibona la.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alton Maphosa uthi ilizwe lokhe lingela ntuthuko lokhe latholayo uzibuse.
Angaboni progress lokho kwaba yilo lelizwe leZimbabwe ngani lapha kwaku reverse gear ngo-1980 elinye side yeZimbabwe konale kumbe impumalanga bayakholisa.
Ekhuluma kumabonakude weZTV umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe kunanzwa ilanga likazibuse uthembise uZulu ukuba usebenza gadalala ekuboneni ukuba ilizwe liyathuthuka bagcwalise izimiso abaziyela empini. Izolo mhla ka 18 Mabasa uZulu weZimbabwe ubenanza iminyaka engamachumi amane lanye leli lizwe lathola uzibuse ngokuqhuba imikhosi ehlukeneyo ezinkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Lo ube ngumnyaka wesibili kungenziwa imicimbi yokuthakazelela leli langa kungenxa yokuqhamuka kobhubhano olwe COVID-19 loba nje iningi lisithi kusakhanye ukuba izwe lakhululeka sekulilanga nje lokuphumula abanye bengayi emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba olufanayo abantu abanengi bakhala ngokuthi kababone kusiba lenguquko eZimbabwe ukuze labo bakholise inkululeko phansi kukahulumende onsuntu. Kubika uGibbs Dube.
Abakhala kakhulu ngabadabuka eMatabeleland lenkabazwe abathi babandlululwa nguhulumende webandla lezanu PF kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Bathi kumele kulungiswe lokhu ngoba kungagcina kusiba lomvukela elizweni leZimbabwe. omunye wabakhalayo ngumnumzana Nkululeko Gobala Ntamathe okubandla leMtokazi Republic Party.
Asikakhululeki ngoba umuntu okhululekileyo usuka ezweni lakhe lokuzalwa ebona ifamily yakhe ngazo zonke izikhathi. Abadala ngibona ngathiwa nje ligugu kuphela nje ukuthi bona bethi Nkululeko bayithola. Kodwa kangiboni ukuthi kukhona abakutholayo ngoba kube leyo Nkululeko bayithola lo mhlabathi bawuthola. Kube namhlanje sikhuluma bayahola lokhu kuthiwa ngamagranti. Kube kuthiwa baya amapentsheni bayawathola kodwa ngesikhathi sikaSmith babewathola amapentsheni manje konke kwafriza. Bathele nzima sihleli kuphela befona befonela thina sisegangeni ukuthi siyalamba pho Inkululeko njani leyo.
Umathe uthi abantu bayafisa ukuthi kube lo hulumende ukhathalela uZulu.
Kwenkululeko asikhohlweni, kasikhohlweni thina abakithi esizweni seMathebeleleni asikayitholi Inkululeko. Maybe sizoyithola kumbe izothola zizukulwane se kodwa thina hayi ngicabanga.
Unkosazana Loretta Ncube ohlala eTurkey laye uthi kuyasinda okwenzakala eZimbabwe.
Hayi sikhathereten sifuna ukubuyela ekhaya kodwa yeyi kunzima. Sisithembele kini bakithi bakumthwakazi ukuthi lisitshintshele kwenza sizame ukungenela ngoba yeyi ngayekela akula nto ehambayo. Sinje sikhona pho siyahlupheka but it says Zimbabwe is at 41 years. So thina abaphansi kwe-41 sikhathele sidinga usizo kini ukuthi lingasimela maybe mhlawumbe kungatshintsha. Kumele sibambane thina njenge-youth konke okuyabe kuplani kumele kudlule kwenziwe singabuyele emuva and stand as one yokuthi into zethu zihambe.
Umnumzana Malaki Nkomo obandla leZANU-P F uthi ilizwe leZimbabwe lilozibuse ogcweleyo.
Uzibuse lo esikhuluma ngayo uyatsho ukuthi abantu ngabazikhethele inkotheni zabo abazifunayo eziyizo ezizahamba yebamela lobaseparliament lobangaphi. So ngaleyo ndlela ungananzelela kunenje thina lathi sikhuma singabantu abaselizweni esingathi siwumhlubulo lowo wasemaNdebeleni. Konke ongabe kufunakala khona ngabe ngathi ekuphileni kwabantu kungaba ngamaplastic lawo kube ngamamines lawo kumbe kube yini ongabe kufunwa ngabantu sinakho. Iproblem engaba khona yikuthi abantu nxa inhlelo zikahulumende zibuya abahambi ukuthi baye kuze ukuthi uhulumende uthini.
Abantu abaningi abadabuka emathebeleni lenkabazwe bathi kabafuna ukuzwala kancane ngohulumente womanyano abathi kukhanya kwehlula okwenziwa libandla leZaphu lamacele e-Movement for Democratic Change abomba uhulumente womanyano leZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lukaZibuse kanye lenhlelo zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa amajekiseni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abahlangothi olubona ngezokuvikelwa kukaZulu emkhuhlaneni etshiyeneyo olwe-Centers for Disease Control and Prevention lwakwelemelika lubika ukubana ngokutshona kwelanga layizolo elangesonto bese kuhlatshiwe abantu balelo lizwe abedlula izigidi ezilikhulu 130 million ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Amapolisa asedolobheni le-Raleigh elisesigabeni ese-North Carolina khonapha eMelika abikwa ebophe abantu abambalwa ngosuku lwesithathu abantu bengena emigwaqweni betshengisela besola ukubulawa kusakhulayo onsundu uDante Wright obeleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa 20 wasedolobheni le-Minneapolis esigabeni se-Minnesota kanye lo-Adam Toledo owe-Chicago obeleminyaka elishumi lantathu yokuzalwa 13 abadujulwe ngamapholisa khonapha eMelika. Izakhamizi ze-Cape Town kwele-South Africa zibikwa sezisusiwe emizini yazo zibalekela ingozi yomlilo oqhamuke emaguswini aphansi kwentaba ye-Table Mountain okanya usabalaliswa kakhulu ngumoya omkhulu oletha umqando osohlasele lo mama.
Abenhlanganiso esebenza labatsha kobulawayo eActive Youth Zimbabwe bathi sebesungule uhlelo lokukhuthaza lokufundisa abasakhulayo ngobubi bokusebenzisa izidakamizwa okuludubo osoluhlasele intsha elizweni jikelele. Bathi lokhu bakwenza ngenjongo yokupha abasakhulayo ulwazi ngengozi ezingabehlela ngokusebenzisa izidakamizwa. Kubika uBathabile Masuku.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olukhulu eZimbabwe, lakho abasakhulayo abaningi asebetholakala bebanjwe kumambule waloludubo okudala ukuthi abanye bahlale sebengani baphambene emakhanda. Umnumzana Romeo Machazi, umqondisi weActive Youth Zimbabwe Trust, uthi sebenanzelele ukuthi loludubo soluhlasela abantwana bese sebancane.
Ukuhlukunyezwa kwezidakamizwa ama youth sizama ukuba educator through ama workshops ama campaigns behamba kuma communities sizama ukuba kondisa ngokuhlukunyezwa kwezidakamizwa ngezinjabo peer pressure.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu, ingcwethi ekhangele ukuphathisa abasebenzisa izidakamizwa engu-Certified Drug Prevention and Rehabilitation Specialist, uthi imihlobo yezidakamizwa esitholakala elizweni isiminengi.
Indaba yabantwana abathatha ama-drugs khanya isiqhele kakhulu lapha kithi eZimbabwe. Oh, yabona abantwana from the age of probably 9 years and going up, going for drugs. Into okutshengisela ukubana sesewunzimeni sibili obukhulu ngento zonalezi. Banengi sibili abantwana ababuyayo befuna uncedo, but esikhathini kuba nzima njalo ukuthi ubancede ngoba kulokuthile okufanele kusetshenziswe ukuze umuntu ephume ezintweni okufanana lama-drug bomb, lama-supplements angikhona. So umuntu abebuye engalawo, ucina usenza i-counseling nje kuze kungani kuba ngcono, uze umuntu ebona ngani kuyamsiza into kwakhona.
Uyagcizelela njalo uNdlovu ethi imihlobo yezidakamizwa esitholakala elizweni isiminengi.
Kufunakala ukubana uhulumende wethu eyenze into esizibiza sithi ngama-rehab centers. Ama-rehab centers befake abantu be-rehab sibili, hantsho kathesi babethatha abantwana bebahambisa kubongutsheni ngaphi ngaphi, asondawo ze-rehab lezana ngezama-mental institutes, ngoba ngale bafika bebahlabe ama-jekiseni abe engayisiwo. Ngavela umntu wangkhona akadingi ijekiseni, udinga ama-supplements ukuze ephile kahle.
Omunye wabasakhulayo uNorman Sibanda uthi esikhathini esiningi bahugwa ngabangane lokuswela imisebenzi.
Kodwa ezinye izimo ziyagcina zisenza ukuthi thina njengabafana abancane qese sithatha lokhu ama-drug. Njengokuswela imisebenzi, izi-stress zokuthi sishona sihlezi endlini, sokunye senziwa yi-peer pressure ukuthi abangane bayakwenza into yakhona uyibone into e-right, la ugcine sesithatha ama-drug.
Unkosikazi Sanele Ncube, olomfo wabo osebenzisa izidakamizwa kwesikhathi eside, uthi umuntu wakhona angenza noma yini ukuthi awathole nxa engaselawo.
Ukuhlala lo muntu odla izidakamizwa kunzima njalo kuyingozi. Umuntu wakhona nxa engelamali uyathatha impahla athengise ukuze ayithenga, ngakho kunzima kakhulu lokhu ngoba impahla ziyaphela endlini njalo kwesinye isikhathi kusuka kungani kuya ekhanda. Umuntu angani usephambana ngenxa yezidakamizwa. Besifisa ukuthi ngabe uhulumende uyabopha kakhulu laba abathengisa lawo ma-drugs ngoba yikubulala ikusasa lethu.
Izidakamizwa eziningi esezijwayelekile elizweni zigoqela imbanje, i-cocaine, i-crystal meth, njalo iningi lentsha selichitha khona impilo zabo libhema. Abanye babonakala sebehlala emigwaqweni sebengani baphambene ingqondo. Kumaviki amathathu edluleyo edolobheni leHalale, uhulumende labezokholo bahlangana ukuze babonisane ngohlupho lolu. Amanye amasonto bazimisela ukuthi bazaqala ukufundisa abafundi ngengozi yezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba lwezempila kahle. Kulowesilisa ophethwe ngomkhuhlane ovala umthambiso ovame ukuhlasela obaba owe-urethral stricture disease, yena othi uphila nzima ngenxa yalomkhuhlane. Umnumzana Themba Sibindi ohlala kobulawayo uthi okuliholo kwakhe kwemali yeZimbabwe akweneli ukuthi athenge amatube awasebenzisa ukuchema, kanti njalo le mali yeMelika efuna ngodokotela ukuze bamhlize elatshwe kalayo.
Ngavaleka umthambiso and into eyenzakalayo kubana ngisebenzisa itube okwamanje i-cathet okusho ukuthi ngithambisa ngetube. Iproblem yami engilayo kubana kulakho kubana itube le ibloke ingabloka umthambiso ufuna ukubuya ngendlela yawo i-normal way ofuthi lapho kule nkinga khona ngoba kule nto le engivalayo ephakathi kwethiwa yini i-urethra ngaphakathi lapha eyiyo engivalayo ma ngaufuna ukubuya ngendlela yakhona linto iyabuya ibloke nxa ibloka khona phana ngizukuhlatshwa kakhulu okubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu lokho kuyinto.
Odokotela bona bathi ungancediseka njani?
Odokotela ukuziba abelakho ukuthi wakhona bangi-operate bakhuphe le nto eyiyo enhlabayo engiyizwayo kudingakala imali engange-$250 to $300 US of which mina kunzima ukubona le mali ngiyireyize ngoba ngihola amazimdola njalo it would take ages for me ukuthi ngiyireyize le mali ngeholo lami engiliholayo. Yiyo iproblem engilayo and la matshubhu njengoba ngitshilwa ngaphambilini ukubana kwinto lokhu kuyablokha. I-tube le iyabhlokha i-times ngenxa isibhlokhile khonapho-ke lapho ngiba ngilenkinga khona ngokuthi umthambisi ubuye ngendlela yangikhona vele kuyala ngoba linto iyavala ihlaba futhi kubuhlungu kakhulu. So-ke kuyenzeka ukubana ngenyanga inye ngibe lakho ukutshintsha li-tube kabili kumbe kathathu inyanga inye. Le nto ngifuze ngibana ngizithengele mina ngokwami ngeyami imali, so which means I have to buy it 3 to 4 times per month. So kuyadula, kuyangidulela kakhulu ngoba into le combined ibag langikhona le cassette it costs about $5 to $6. So konke konke kunzima kimi, ku-expensive considering imali engiholayo mina.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe abaloncedo bangakuxhuma njani?
Abangathanda ukubana baxhumane lami mina ngikobulawayo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750. Ngizaphinda njalo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo eWaterford kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750.
Umnumzana Themba Sibindi uhlala kobulawayo njalo ophethwe ngomkhuhlane ovala umthambiso owe-urethral stricture disease. Singene kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi kungabe kungabahambelanga kuhle emdlalweni wenkezo ye-Independence Trophy kodwa indlela abafana bakhe abadlale ngayo imuphe ithemba lokuthi iqembu leli lizaqhuba kuhle lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Mpofu futhi ukhuthazwe indlela iqembu lakhe elidlale ngayo ngemva kokuzilolonga kwensuku ezingengayi phezu kwalokho nilabadlali abambalwa abatsha.
Sonke isikhathi nxa sidlala le qembu le-Dynamos umdlalo wakhona uyabe ungekholula kodwa ngijabuliswe indlela ebesenelisa ukugcina ngayo ibhola siphaselana. Siphakathi kokulungiselela imidlalo yalonyaka njalo sizakhuphula izinga kulivikezayo lapho sizagxila ezintweni ezibalisa indlela esifuna ukudlala ngayo njengeqembu. Ngalokhu engikubone emdlalweni wethu leqembu le-Dynamos ngiyakholwa ukuba bazathi nxa sebegqinile abafana laba batshaye eziwayo.
Iqembu le-Dynamos yilo eliphakamise inkezo ye-Independence ngemva kokunqoba ile-Highlanders nge-2 kodwa umqeqeshi walo uThondira Indiraya uvumelane lo mpofu ukuba iqembu le-Highlanders lidlale kuhle kakhulu.
A good show, good entertaining football from both teams. I thought Highlanders were
ubuchaza umdlalo njalo mabili amaqembu adlale ngendlela ethokozise izibukeli. Ngombono wami iqembu le-Highlanders lidlale kuhle kakhulu imini yonke kodwa umehluke kube yikuthi thina sibe lethamsanqa elokuhlohla kabili.
Impumelelo yomdlalo wenkezo ye-Independence ichiye iqembu le-Dynamos liphakamise kathoba munomunye linkezo ukuthi ele-Highlanders liphakamise kathoba munembili. Umdlalo lo ubungowakuqala selokhu uhulumende ephe imvume yokuba kuqhutshwe ezemidlalo elizweni. Ezemidlalo bezimiswe nyakenye kuyindlela yokuvika yela uzulu emkhuhlaneni we-COVID-19. Imidlalo ye-Premier Soccer League yona ihlelwe ukuba iqale ngenyanga kaNkwenkwezi. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngu-Joseph Njanjini.
ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.